manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vateereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemuvhuro gumi guru 9 2017. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amairita makarau vanoti mangwana sangano ravo riri kutanga kuenda kunzvimbo dzakasiyana siyana richinyoresa vavhoti. Vamwe vanhu vakawanda vanoti havasati vanyoresa uye havana ruzivo pamusoro pechirongwa chekunyoresa vavhoti ichi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amairita makarau vanoti mangwana sangano ravo riri kutanga kuenda kunzvimbo dzakasiyana siyana richinyoresa vavhoti kunyange hazvo mahofisi avo anenge achinyoresa vanhu sezvaagara achingoita mazuva ose. Amai makarau vasimbaradzawo kuti zvitupa zvose kusanganisira zvebepa zvinokwanisa kushandiswa. Mangwana ZEC inenge yaparurawo nzvimbo yekuti vanhu vachairunare vachibvunza mibvunzo kana kuti command center pamuzinda wayo muHarare. Mukuziya nezvenyaya iyi nezveurongo wavo mangwana, tabata amai makarau.
Hongu ndoda kutsinira kuti mishina yedu yese hongu yamo munyika. Mishina yedu yese yakaendeswa kumatunhu ese, andikati kumaprovinces ese. Mishina yedu yako kumacenters atiri kuvhurawo mangwana. Neavo vachashandisa mishina yedu makit operators vamunzvimbo vangomirira kuti vanhu veZimbabwe mangwana kusend tichitanga nenguva dzakota to 8 vange vachienda kunonyoresa kuti vave vavhoti. Tinokumbira kuti avo vanenge vachienda kunzvimbo dzese idzodzo dzatakataura, nzvimbo dzakabuda mumanewspaper nenzvimbo dzatakataurira mapolitical parties, nzvimbo dzatakataurira vakuru vemachechi nenzvimbo dzatakataurira maCSOs, vanenge vachienda ikoko kunonyoresa ngavatakure chitupa chavainacho. Chingadai chiri cherata, chingadai chiri chebepa, chingadai chiri cheplastic. Kana vasina zvese izvo vanotakura valid passport yavo, vasaende nema driver's license chete. Vasati vatakure zvitupa zvavo, votakura nerimwe gwaro rinorakidza kuti vanogara papi yatiri kuti proof of residence here. Kana vasina gwaro iroro ringadai riri tsamba yemagetsi, ingadai iri envelope yakabva kumadepartmental stores ichivaudza kuti vane chikwereti ikoko, ringadai riri kadhi rekuhospital, ringadai riri kadhi rekudhibhi zvaro, ngavachitakura affidavit yakatosainwa kare na Commissioner of Oaths kuti vakurumidze kunge vachinyoreswa sevavhoti. Vakanga vaine mapepa ese vaiandataura hazvifanirwe kuvatorera nguva inodarika 5 minutes kuti varegistre.
Saka zvinoreva kuti imangwana kunenge kwavhurwa nzvimbo dzakati wandeika dzekuti vanhu vakwanise kuenda kunonyoresa kuvhota.
Hongu, vanhu ngavaende vanonyoresa pamacenter ari pedyo navo. Kana zvichivaitisa nyore kuti vaende pamacenter atanga takaisa kare i63 ngavarambe vachienda ikoko. Asi veruzhinji tinovakurudzira kuti ngavachinyoresa pamacenters ataisa ari padhuze navo ari mumaruva mavo.
Mubvunzo wekupedzisira, vanenge vaine zvichemo vanoenda kupi?
Vanokwanisa kuenda pawebsite yedu. Tinokuvakurudzira kuti ngavaende pawebsite yedu vanoona zviripo zvinovadzidzisa kuti macenter ari kushanda ndeapi, anovhurwa nguvai, akaiswa munzvimbo dzipi nedzipi. Asi avo vanenge vachine mibvunzo yavanoda kubvunza, tine yatinoti call center necommand center zvinenge zviri pano pahead office tereiri nguva ipi zvayo.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission amairita makarau vari parunare muHarare. Zvakadaro, apo chirongwa chekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota chave kuendeswa kunzvimbo dzakasiyana siyana munyika kutanga mangwana, vamwe vanhu vakawanda vanoti havasati vanyoresa uye havana ruzivo pamusoro pechirongwa ichi. Mutoredwe nao utauraishava anotipanya inotevera.
Vamwe vanhu vataura neStudio 7 vati havasati vanyoresa kuti vagokwanisa kuvhota nekuda kwekuti havana ruzivo rwakakwana pamusoro pechirongwa chekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota. Mumwe wevanhu ava ndomumwe murume ango zvidoma nezita rekuti Tasia, uyo ati haazi kuziva nezvekuendeswa kwechirongwa ichi kunzvimbo dzakasiyana siyana munyika kutanga mangwana.
Isu hasati taregista uyezve kusaregista kwedu ndekuti hasati taziva kuti vanhu vari kuregistra kupi, ma polling station ari kuregistra ndeapi hasati tatombomawana. Saka kuti tiregista hasati taregista ndozvatakatomirira kuti tizive kuti ma polling stations ari kuiswa kupi, vanhu vari kutanga rini kuregista, uyezve programu iri kuitwa iyi hasati tatomboinzwa nezvayo kuti iri kuitwa kupi, zviri kufamba sei kuti zviitwe hasati tatomboziva.
Mumwezve mugari vaRobson Murambiwa vati vaida kunyoresa vakaenda kunobvunza nezvechirongwa ichi pachikoro chiri pedyo nekwavanogara asi havana kuwana rubatsiro.
Ndirikutoda kuvhota, saka pandakaenda kunoregistra kuchikoro chiri pedyo nepandinogara ndakasvika zvikanzi hatisi kuregistra, naivo vaisatoziwawo kuti kuregistra kupi. Saka ndirikutotsvaka kuti mbula wayo tiri kufanirwa kuregistra kupi kwacho kuitira kuti tinoregistra. Tiri kungonzwawo kuti hanzi kune blitz iri kuitiwa uye they are stepping up ima registration process, but asati tatombo nyatsowa neinformation yakakwana.
Vamwewo vataura neStudio 7 varatidzawo kuti havazi kuziva kuti vanhu vose vabve zera munyika kunyange vakambovhota musarudzo dzapfuura vanofanirwa kunyoresa patsva kuti vagokwanisa kuvhota, sezvo kuchave negwaro idzva revanhu vanenge vanyoresa kuti vagokwanisa kuvhota kana kuti voters roll. Mumwe mugari angozvidedza nezita rekuti Nomsa ndomumwe ati ange achifunga kuti hazvina basa kuti anyorese sezvo akambovhota musarudzo dzapfuura.
Hanzani ndanyoresa hangu kuvhota because last time ndaangovhota but I just thought kuti pamwe tongoshandisa zvekudhara zvese.
Vanyasha Moyo ndemumwewo wevabvuma kuti havana zvakawanda zvavari kuziva pamusoro pechirongwa chekunyoresa nenzira yebiometric voter registration, uye vati havasati vanyoresa nekuti vanoona pachine nguva yakareba yekuti vakwanise kuita izvi.
Hanzati ndanzati ndanyatsozvitsvagisisa kuti zvakamira sei. Ndanyingoverenga kuti sisi zviri ichi next year ndichaenda ipapoona na January February ipapo.
Mumwezve mugari uyo angozvidoma nezita rekuti Kudzai ati kunyange ake akambovhota mune dzimwe sarudzo dzapfuura haaone chikonzero chekuti anyorese kuvhota nekuti haana chaanoona chazvinobatsira. Ati kunyange hazvo kunyoresa vanhu kuri kuitwa nenzira itsva iyo inonzi inogona kubatsira kuti kubiridzira musarudzo kuderere, haafunge kuti kuvhota kwake kungachinja mamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzezveupfumi.
Kuregistra kuvhota ndaimboregistra but as for now handisina that thing in me yekuti ndiregistre, handisi kuona anything chiri kumbochinja muno. Saka inini hangu kwandiri ndakazvimirira hazvisi kundimekera sense kuti ndirambe ndichivhota ndiswera ndichitsva nezuva for nothing.
Mumwe mutori wenhau anoshanda akazvimirira ega vaadmire kudita vati zviri pachena kuti veruzhinji havana ruzivo rwakakwana pamusoro pechirongwa chekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota, vachitiwo veZimbabwe Electoral Commission vanofanirwa kuita zvose zvavanogona kuti vashambadze chirongwa ichi. VEZEC vari kusimudzira chirongwa chekunyoresa vanhu kutanga mangwana mushure mekunge vawana michina zviuru zvitatu yekunyoresa vanhu. Chirongwa chekunyoresa vanhu chakaparurwa zviri pamutemo nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe mwedzi wapera muHarare. Kuti munhu ukwanise kunyoresa kuvhota unofanirwa kuve uri chizvarwa chemuZimbabwe chine makore 17 kana kupfuura, uye unofanirwa kuve nechitupa cherata kana cheplastic chine mufananidzo wechiso chako kana wogwaro rekufambisa richiri kushanda. Rezinesi yekutyaira motikari haikwanise kushandiswa pakunyoreswa kuvhota. Munhu unozodawo gwaro rinoratidza paunogara, ingave tsamba yemvura iri muzita rako kana gwaro raunonyora rosainwa na Commissioner of Oaths, sabhuku kana mumwe munhu akadaro. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Tauraishava.
Zvichakadaro, mapato anopikisa pamwe nemamwe masangano anoshanda akazvimirira anoti haasi kufara kuti vanhu vakawanda vane vabereki vakaberekerwa kunze kwenyika vachatadza kuvhota musarudzo dzegore rinouya, sezvo vamwe veZimbabwe Electoral Commission vanonzi vari kuramba kunyoresa vanhu vane zvitupa zvakanzi alien. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vane vabereki vakabekerwa kunze kwenyika kana kuti maaliens vanonzi vari kutadza kupiwa zvitupa pasi pechirongwa chekupa vanhu zvitupa mahara vachinzi vatange vapiwa magwaro nebazi rezvemukati menyika. Izvi zvakaita kuti senator weMDC inotungamirwa naMorgan Tsvangirai amai Teresa Makone vabvunze mutevedzeri webazi rezvemukati menyika vaobhedhingwa Mugoni mudare resenate kuti sei izvi zviri kuitika apo chirongwa chekunyorisa vavhoti chiri kutanga munzvimbo zhinji munyika mangwana. Amai Makone vanoti chinorwadza ndechekuti vamwe vavanhu ava vakaberekerwa muZimbabwe asi vari kunzi mabva kure. Vanhu ava vakaenda kumuzinda yenyika kunonzi ndokunobva vabereki vavo kana madziteteguru avo vanodzwa kuti havabvi kunyika idzodzo izvo zvinoita kuti vasare vasina kwavanobva. Amai Makone vanoti izvi zvichaita kuti vakawanda vavo vatadze kuvhota asi vamuguni vakati vanhu ava vakwanisa kuona zvitupa pasi pechirongwa chekupa vanhu zvitupa mahara. Vamuguni vakati vanhu ava vanofanira kuenda kumahofisi aregistrar general kuti vanopiwa magwaro anodiwa kuti vapiwe zvitupa zvemuno. Asi munyori anoona nezvesarudzo mudunhu reHarare MDCT vaIslam Samadosi vanoti vanhu vese vakazvarirwa munyika muno vane kodzero yekupiwa zvitupa pasi pebumbiro remutemo wenyika. VaSamadosi vanoti havasi kufara nezviri kuitwa nemahofisi aregistrar general vatobaiwa mudede uye vave kuronga kuenda kumatare.
Kati chinonetsa ndechekuti kana iri taxation yaanotorerwa vanhu vanongotora vasingatarisi kuti akazvarwa kupi, but when it comes to exercising universal suffrage kunova kuvhota ndo paanonge akudini akubvunzwa kunzi uri mutorwa. Asi zvimwe zvose izvi anotenderwa. Saka tiri kukurudzira zvikuru kwazvo bazi rekwaregistrar general kuti ringoita zviri pabumbiro romutemo rokuti chii munhu awane chitupa zvoitwa regularized. Saka tiri kutarisira kuti tichatora a class action sekutaurwa kwazvinoitwa nemagweta such that zvinhu zvinodini zvinofamba zvakanaka nokuti vamudede vari kuzvidza mutemo.
VaSamadosi vati dambudziko remaalliance rakanyanya mumisha inogara vazhinji yakaita seMbare, Highfields nemabvuku. Vati nhasi chaiko vatora mazita evanhu mazana maviri evanhu vanoda kubatsirwa kuwana zvitupa zvemuno mumusha weAppworth. Mutauri weUnited Citizens Alliance vaDavis Mukushwa vanoti vanotsigira danho rekukwidza nyaya iyi kumatare.
Tiri kutaura zvakare neveofisi yekwaregistrar kuti vanhu vese vava nematambudziko akaita semaalliens vawaniswe mukana wekukwanisa kuwana zvikwanisiro zvavo pachena sezviri kungoita zvizvarwa zvese zveZimbabwe. Tinoimba kuti mutemo unopa zvakakodzera kumunhu wose. Bumbiro reZimbabwe reconstitution rinopa mvumo yakakodzera yakaenderana kuvanhu vose vangave vari maalliens vangava vakazvarwa muno muZimbabwe.
Vamukushwa vanoti hazvina kunaka kuti hurumende irambe ichiita rusarura sezvo vazhinji vevanhu vari kunzi maaliens ava vakazvarirwa muZimbabwe. Mumashoko avakaburitsa muna Chikunguru, mukuru anoona nezvesarudzo muZimbabwe Electoral Commission amai Constance Chigwamba vakati ani nani ane mubereki kana vabereki vakazvarirwa munyika dzemusadik vanokwanisa kuvhota musarudzo dzemuno. Asi vakati kana pane akadai ane chitupa chakanzi alien anofanira kuenda kumahofisi ekwaregistrar general kunogadzirisa chitupa kuti kwanise kunyoresa kuvhota. Amai Chigwamba vakati basa rezeki ndere kunyoresa vanhu kuvhota nekuvhotesa kwete kupa vanhu zvitupa kana magwaro anoratidza kuti vakazvarirwa kupi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Makateerera kunepfenyu revanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM 4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kusawirirana kwaAmerica nenyika yeTurkey kuri kuenderera mberi mushure mekunge Turkey yati yave kuzorambidza zvizvarwa zveAmerica kupinda munyika yavo sezvakaitwawo neAmerica kuzvizvarwa zvenyika iyi. Kupopotedzana uku kwakatanga svondo rapera mushure mekusungwa kwakaitwa Metin Tupes uyo aishanda mahofisi evamiriri veAmerica muTurkey. Vanhu vemuLiberia vachavhota nemusi wechipiri kusarudza chatora chigaro chemutungamiri wenyika amai Ellen Sirleaf Johnson avo vari kuzorega basa. Vanhu vanosvika makumi maviri vakanyoresa kukwikwidzana musarudzo idzi kusanganisirawo mutevedzeri wamai Sirleaf vaGeorge Weah avo vaimbotamba nhabvu vakaita mukurumbira pasi rose. Dambudziko reguramba kushanda kwemimwe mishonga inouraya utachiwana kuvanhu mhuka nezvirimwa rikuramba richikura munyika izvo zvakaita kuti Zimbabwe itore matano ekuti idzivirire dambudziko iri. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Mutevedzeri wegurukota rinoona nezveutano vaAdrian Musiwa vanoti tsvakiridzo yakaitwa yakabudisa pachena kuti pave nedambudziko rekusarapika kwehumwe utachiona nemishonga inoshandiswa izvo zvava kupa kuti hurumende itore mamwe matano.
Utachiona hunokonzera zvirwere hune mishonga yatanga takadevelopa over many years watanga tichirapa nayo. Saka zvataona ndezvekuti mimwe mishonga yacho haichashandi pautachiona humwe chete hwatatisenzisa ihwohwo. Saka taona kuti kwakonza pane resistance nekuti mushonga waimbouraya utachiona humwe chete iwoyo hauchashandi.
Vamusiwa vanoti zvimwe zvezvirwere zvave kunetsa kurapa zvinosanganisira vari kurarama neHIV and AIDS, malaria, tuberculosis nezvirwere zvepabonde. Vamusiwa vanoti hurumende yakaona zvakakodzera kubatanidza mapazi anoona nezveutano, nharaunda nezvirimwa kuti vashande pamwe chete mukugadzirisa dambudziko iri.
Takaona kuti pane resistance even kumadrugs ede atopa maARVs for HIV, emalaria, ATB, ezvirwere zvepabonde. Saka ndobva tabatanidza komiti dziri nhatu yeenvironment, yokuhealth neyokuagriculture nokuti mishonga yatinoseenzesa mukurapa vanhu ndiyo imwe yacho inoshandiswa mukurapa mombe. Saka maprotocols achona akasateedzerwa nomazvo zvinokonzera kuti utachiona hukonzere resistance.
Mumwe mukuru mubazi rezvekurima Dr. Unesu Ushe wekunze Obatulu vanoti mumwe mishonga iri kushandiswa kuzvipfuwo nezvirimwa zvisiri mugwara haisi kushanda nemazvo. Vanotiwo kusashanda kwemishonga iyi kunoitawo kuti vanhu vazobatwe nezvirwere zvinenge zviine mhuka idzi kuburikidza nekudya nyama kana mukaka wemhuka ine chirwere ichi.
Mimwe mishonga yatiri kuisa muzvipfuyo yakuzosvika ichinobatana nekurwara kwevanhu kusingagoniwo kurapika nekuti utachiona hunenge hwatinenge tichiedza kurapa hauchadairi mishonga. Rinenge ratoo dambudziko haikona chete kuzvipfuyo asi kuvanhu vari kudya mikaka, vari kudya nyama dzatiri kukohwa kuzvipfuyo. Kana zvadaro radambudziko muvanhu iro richibva kuzvipfuyo, ndo maonero atiri kuita. Saka urongwa huri kutibatanidza vekuhealth nevekuenvironment nesvisu vana chiremba vezvipfuyo kuti titarise matambudziko yatese, ndokuti mishonga iyi zvayakaita inenge yakagadzirwa nenzira dzakafanana asi kuti dzinorongwa kuti uyu ndewo vanhu onyorwa ndewo vanhu umwe ndewezvipfuyo onyorwa ndezvezvipfuyo.
Amai Ushe wokunze Obatulu vanoti varimi vari kungopiwa mishonga inorapa zvikwekwe pasina kutariswa nana chiremba vezvipfuwo zvakakwana. Kunyange hazvo mishonga yemaantibiotic ichitarisirwa kupiwa mushure mekunyorerwa zvekutenga nachiremba, vanhu vari kuwana mishonga iyi nenzira dzakasiyana-siyana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Makurukota anoona nezveupfumi munyika dzinoti Angola, Botswana, Burundi, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Rwanda, Swaziland, Tanzania neZimbabwe ari kumusangano muguta reWashington DC muno muAmerica wekuzeya nzira itsva dzekuvandudza upfumi hwenyika dzavo. Musangano wezuva rimwe chete uyu wakarongwa nesangano reMicroeconomic and Financial Management Institute of East and Southern Africa kana kuti MEFMI. Zimbabwe yakamirirwa kumusangano uyu negurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa. Mutori wedu wenhau Marvelous Muhlanganya uye ari kumusangano uyu. Marvelous, wakadi?
Aiwa, ndiziwadi, wakadi Blessing.
Aiwa, ini ndizvo nani. Ungatiudze kuti musangano uyu uri kufamba sei?
Aiwa, musangano uri kufamba zvakanaka chose. Pamusangano apo pana vaPatrick Chinamasa, gurukota rezvemari, uyezve ndichatongobva kutaura navo. Vanga vari kutaura ivo pamusoro pezvavaona musangano uyu, asi panga tifanira kupindwa zvenhava Mangunjwa governor we resisting asi tukunzwa kuti vano muwashington kana sasa havana kwanisa kunge vari pamusangano wanhasi sezvo vasvika makusena anhasi misangano iyi inowanzoitwa kumiteto yemisangano mikuru yeIMF neWorld Bank sekuziva kwauri kuita Blessing nhasi iyi zororo imo muno muamerica saka misangano iyi nhasi hakuna saka nhasi tine musangano iwo uno wemesi
saka vachinamasa vari kuti kudii nemusangano uyu ungabatsirawo sei Zimbabwe
vachinamasa vati ivo chanyanyovabata presentation kana kuti bepa ratukwa nemumwe murume chief executive officer wemovement capital limited Eric Guchard vanga vari kutaura ivo nekukosha kwakaita diaspora kana kuti vana vanobva munyika vaakugara kunze kwenyika kuti ivo kambani yavo iri kushandisa mari dzinobva kune vana vanobva kunyika dziri kunze kwenyika vachiiranwenyika dzakasiyana siyana saka vachinamasa vachitaura pakuvharwa kwaitwa musangano uyu vanga vari kuti izvo zvavabata uyezve mune ramangwana vangada kuonawo zvirongwa zvakadai zvichiitwa munyika vamwe
halo Marvelous ungati fambe zvishoma nekuti nhare yako iri kumboita ichidzima dzima
orit
saka uyu wanga uri musangano wezuva rimwe chete chete halo Marvelous halo Marvelous ndiri
kukunzwa musangano wanga uri musangano wezuva rimwe chete nekuti sekutaura kwandamboita mangwana kuchange kuine misangano yeWorld Bank neIMF saka vanoitira ivo kuti vakaita musangano uyu wezuva rimwe chete vanogona kubatanidza makurukota ezvemari anobva kunyika dzamataura idzi
aiwa tinotenda zvikuru Marvelous tichivimba kuti mangwana tinenge tichinzwa kuti zviri kufamba sei pamusangano mukuru weWorld Bank neIMF
aiwa tinotenda nezuva rakanaka
tinotenda zvikuru uyu mutori wedu wenhau Marvelous Mhlanganya uye ari muno muWashington DC asi ari kuri kuitwa musangano negurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa nevamwe vekunyika dzekuchamembe kweAfrica vanhu vakawanda munyika vachiri vakangomirira kuvandudzwa kwedare remakurukota sezvakavimbiswa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pamusangano wavakaita nevechidiki vebato ravo pamuzinda weZanu PF muHarare nemugovera vaMugabe vakati vamwe vemakurukota avo vachachinjwa vamwe vachitoburiswa basa pange pambotendererawo guva rekuti dare raizovandudzwa nhasi asi hapana chabuda hatina kukwanisa kubata munyori wedare remakurukota vamishex banda sezvo vanga vasingadaire nharembozha yavo vamugabe vakambotaurawo pavakabva kumusangano weUnited Nations kuNew York kuti pane mamwe makurukota avo aida kuvapidigura pachigaro nekuedza mitengo yezvinhu kuti vanhu vavapandukire mazuva apera pange painewo kukandirana makobvu nematete pakati pezvikwata zviri kunetsana mubato reZanu PF zviri kuda kutora chigaro chavamugabe kana vachinge vasiya basa izvi zvinosanganisira chikwata chinonzi Team Lacoste necheGeneration 40 kuda kuvandudzwa kwedare iri kunonzi nevamwe kwakanangana nechikwata cheTeam Lacoste chinonzi chinotungamirwa nemumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vari kunetsana nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vanonzi vari kutsigira chikwata cheGeneration 40 mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vaErnest Mudzengi avo vanovawo mukuru weMedia Center muHarare
nyaya iyi ine chekuita nokuzvisana iri mubato reZanu PF maringe nekuti angazopinda tadzidzo dzevamugabe ndiani kana kuri kuti vamugabe vazobva
asi tichitarisa iyo nyaya iyi vamwe vari kuti pamutemo zvinokwanisa kuti vamunangagwa vabviswe paiswe mumwe munhu vamwe vachiti zvinhu zvakaoma zvikuru munoona senyaya
pamutemo vanogona kubviswa nekuti mutevedzeri womutungamiriri wenyika pamutemo anobviswa pachigaro ichocho nomutungamiriri wenyika mutevedzeri womutungamiriri wenyika anofanira kuita iye ainonzi serving at the pleasure of the president saka kana kuri kuti president iwo vano akuenda yavachamukitani nayo vanogona kuti ndokuva dzidzi kwakuoma kwazvo vako kungava kuchida kubva nevamwe zvimwe kune chokuita nezvematongerwo enyika kuti kuri kuti vabviswa zvinogona kukonzera kushagadzikana mubato riri kutonga rezambia
asi zvekuvandudza dare remakurukota nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi nematongerwo enyika zvingabatsira here
Zvinenge zvoenda nekuti kuvandudzwa kwacho kwaitwa nemutoo upi kana kuri kuvandudzwa kwakanangana nekuti zvinhu zvigadziriswe zvinhu zvine chekuita nekuti vemabhizimisi vazvikwanisa kuona kuti munyika mune mhepo dzakanaka zvekuti vakwanise kutanga mabhizimisi avo izvozvo tingazvifarira kana kuri kuti kuri kuunzwa vanhu vari kuuya kuzovandudza hwaro hune chekuita nezveupfumi hwenyika kuti huchinjwe atingati aya mapolisi achinjwe aindirane nezvinodiwa nemainvestors nevamwe vakadaro izvozvo zvingabetsera asi kana kuri kuti kuvandudzwa kwokungoita kwakanakana nezvematongerwo enyika nezvemasimba ikoko kunogona kunge kusina zvesinonyanya kutibetsera
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaNS Mudzengi vari parunare muHarare munhau dzemitambo mutambo wechibuku super cup pakati pecapes united neshabani mine wakagumira panzira zvichitevera mhirizhonga yakaitika pamutambo uyu asi kunyange zvakamira zvakadai neimwe nhau yemitambo chikwata chenyika chemutambo werugby chezambezi cheaters chakabudirira kuenda kumakwikwi e2018 world cup michael gariati anotipa nyaya inotevera
Mutambo pakati peCapes United neShabani Mine wakagumira panzira apo vatsigiri veCapes United vakakanda zvinokuvadza munhandare mushure mekunge mubati wepembe vaThomas Kusosa vakaramba chibodzwa chakakandwa nakudzi nyamfukudza panguva yakamiswa mutambo uyu Shabani Mine yaive ichitungamira 1-0 nechibodzwa chakabva kuna William Mapfumo asi mhirizhonga yakabaka apo vakusosa avo vaive vakabata mureza vakataurira mubati wepembe vapila nencube kuti paive paita kusandudzirana nyamupfukudza asati anwisa chibodzwa izvi hazvina kufadza vateveri vemagreen machine avo vakatanga kukanda zvinokuvadza kuvabati vepembe kunyanya kuna vakusosa avo vakarohwa mumusoro nebhotoro asi mimwe mitambo yemakundano aya yakaenderera mberi semarongerwo aiva akaitwa chikwata cheHarare City chichipinda mumasemifinary mushure mekukanga Black Rhinos 1-0 murufaro stadium nemugovera murairidzi wehaumaine Kelvin Kaindu atarisana zvekare nemukombe wake wekutanga kubvira atanga kurairidza muzimbabwe mushure mekunge chikwata chake chehaumaine chakadambura chapungu 2-1 muAscot Stadium nemugovera zvakamira zvakadai chikwata chenyika chemutambo werugby chezambezi cheaters chichange chiri kumakundano e2018 World Cup gore rinouya kunyange hazvo vakarohwa 10-7 neUganda makwikwi Africa Rugby Sevens muKampala mukupera kwesvondo zvikwata zviviri kubva kumakwikwi Africa Rugby Sevens aya ndizvo zvakabudirira kuenda kuWorld Cup zvichireva kuti Zimbabwe yave kubatana neSouth Africa neNamibia kunomirira Africa kumaWorld Cup San Francisco kuUSA gore rinouya ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariatsi
Vateereri musakanganwi kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM apo tiri kutarisa kuda kuvandudzwa kwedare remakurukota nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe uye kurudziro iri kubva kuzeke yekuti vanhu vanyorese kuvhota kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei namba dzenyu paWhatsApp dzinoti 001-202-465-0318 Sezvo nguva idi yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Sachigaro wesangano Rezek amairita makarao vanoti mangwana sangano ravo riri kutanga kuenda kunzvimbo dzakasiyana siyana richinyoresa vavhoti. Asi vamwe vanhu vakawanda vanoti havasi kunyatsoziva nezveurongwa uhu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange mune zvakare mangwana. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiya mina Chris Gande namutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 9 Mfufu 2017 nguChris Gande.
Lo ntungamili Nkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ya, iPVR abesesuswile ngayo, but benga rejesti ngoba kwa test indawo yakho ibikhatshana and bengakwazi ukuthatha isikhathi esinganani, so bengisesaba ukuphuza lokuyatshona khonale.
Uhlelo lokubhalisela ukuvota luyaqala elizweni lonke jikelele kusasa. Uzulu wakobulawayo esithi kalalwazi olwaneleyo ngendawo zokubhalisela.
Ngomthetho we-National AIDS Council owe-stigma, awuhambi awuhlali kahle. Uthini umuntu nonja okuposition yakhe ezwakale esekhuluma ngendlela enjalo against abantu abaphila ngamaphilisi egciwane.
Inhlanganiso ezilwela ilungelo labaphila legcikwane le-HIV sezisole amazwi kamphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo ayethule ebulenjini beTwitter.
Uzulu uthi akulabuvelo abukhangeleleyo empilweni yakhe lanxa umongameli Mugabe engaze exotshe amanye amalunga edale lakhe labaphathintambo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7.
Uhlelo lokubhalisela ukuvota luyaqala elizweni lonke jikelele kusasa. Umgcini sihlalo wekomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission unkosikazi Rita Makarau esithi sebelungiselele ukuqala lolu hlelo. Uthi imitshina yakulezi nsuku e-biometric voter registration eyokubhalisa abantu layo isikhona, kanti lezi sebenzi sezisendaweni zokubhalisela. Umakara ukhuthaze abantu ukuthi babuye lengwalo ezidingakalayo ezigoqela isithupha loba ugwalo lokuhambisa i-passport, incwadi elesiqiniseko salapho ohlala khona, i-proof of residence ngesiNgisi, njalo kungaba incwadi ikagetsi le kumbe ucingo. Kunjalo nje izakhamizi zakobulawayo seziveze ukuthi lokhe zingelalwazi olwaneleyo ngendawo lapho okumele zibhalisele khona. Kubika intatheli zindaba yethu uBathabile Masuku.
Izakhamizi zakobulawayo zithi uhlelo lwe-BVR azilwazi kahle njalo aziluthembi ngoba luphethwe nguhulumende esebenzisa ikhomishini ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission. I-BVR ijonge ukuphuma loluhlu lwamabizo abazaba lelungelo lokuvota kukhetho lomnyaka ozayo oka-2018. Umchayeli wemichova ehamba phakathi kwedolobho isiya emalokitshini achiyeneyo uSipho Masina uthi akakezwa lutho nge-BVR.
I-BVR akangiyazi.
and bengingakazizwa bengekezwa ngayo vele ngoba le ndawo konke lapho ezirejisterwa khona angikwazi. Mina ngagcina ukuregister ngo-2000 and bengingakaregister anymore, but ngilesifiso sokuvota kumbe okunye kukhozwayo ukuthi ngisho nasemsebenzini izinto ezinjengama-newspaper into engalaso isikhathi sokuzva sokuvala. Nxa kuyukuthi but siregister ngecomputer akusoze kube lesitsotsi yini ngoba icomputer into eyekhwayo ukuthi bagcine sebaregister abanye abantu abangekhoyo abangayi-existiyo. Mina I think kuyabe ku-right ukuthi babuye ebantwini babuye bazobafundisa before baqalisa lokho bakwenzayo ngoba abanye vele ulwazi kasilalo ukuthi PVR iyini.
Iningi labasakhulayo selike lahlangana lodaba lwe-PVR ebulenjini laloba bengakabi lolwazi olujulileyo ngayo. Osakhulayo umnumzana Bekithemba Moyo uthe lokho engakabhalisi ukuvota ngenxa yokuthi indawo ebekubhaliswa kuyo ibikhatshana njalo uhlelo lo-BVR abaluthembi ngoba lusezandleni zikahulumende owaziwayo ngobutsotsi endabeni zokhetho.
Ya, i-BVR abesesuswile ngayo but bengaregisti ngoba kwathesi indawo yakhona ibikhatshana and bengakwazi ukuthatha isikhathi esinganani, so bengisesaba ukuphuza lokho yatshona khonale.
Omunye njalo osakhulayo othengisayo kosekusile unkosazana Gladys Dube uthi ufisa ukuthi afundiswe ukuthi i-BVR yona isebenza njani ukuze ethi nxa esiyabhalisa ahambe eselolwazi ngoba efisa ukuphatheka ekhethweni luka-2018.
Mina uhlelo lokuregister bengingakaluzwa, kodwa isifiso sokuregister sokuthi ngivote ngilaso sibili ukuthi lungakungabakwazisi ukuthi luregister nini ngaphi. Ngiyahamba sibili ngeregister ngoba ngo-2018 ndesifiso sibili lami sokuyafaka ukuxa ngivote njengabanye.
Ilunga lenhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo e-Residents Association umnumzana Wilfred Mthombeni uthi yena useke wezwa nge-BVR kodwa akathembi ukuthi kuzakuba lenguquko ekwenziweni kokhetho.
Yes, sesizwile ngokuthi kuzaqala ukumemetheka kokuregister ukubhalisa lapho ukuthi abantu bezovota. Uqala ngolwesibili. Mina nginjani ngaregister? Kodwa ke ngilesifiso sokuthi ngihambe ngifinyelele ngiregister khonapho. Esikwaziyo nje ukuthi sokuguquka nge-BVR leyo sokutshintsha indlela ebesivele sibhalisa ngayo kuqala. Wawuphomba ukubhalisa nje kuphela kube ngakuthathi iminwe bengakukhangele okuningi. Kodwa ikhathesi sizwa kuthiwa sebeza kuthatha imfanekiso, sebeza kuthatha lama fingerprints.
Osakhulayo unkosazana Nonduduzo Zonyathi uthi yena akakaze abhalise ukuvota kodwa lonyaka ufisa ukuthola ithuba lokuyabhalisa laloba engelalwazi nge-BVR.
Mina angikaze ngiregister for ukuvota ngoba angilalwazi lwakhona lokuthi kuqalisa nini ukuvota khona lokho ukuregister for ukuvota angilalwazi lwakhona. Le BVR lay angiyazi and information yakhona le asilalwazi lakho abakasitsheli ngakho asika ubone ngakho ukuthi khona sesingathi hayi singasukumela phezulu sihambe siyeregister. Kodwa mina ukuvota hayi ngiyafuna ukuvota sibili next year ngo-2018 andisoke ngiyekele. Ngezwa ngakho ukuthi ukuqala nini ngizasukumela phezulu ngihambe ngiyeregister so that ngikwaniseke uya vote.
Abazi ngezokusetshenziswa kwemitshina yangalezi nsuku e-technology abekampani AHX sebephume lohlelo lukamakhalekhukhwini olwe-mobile app olutholakala ku-Google Play Store. I-app leyi ilama-BVR centers aselizweni lonke jikelele kodwa ilokhe ingakaziwa nguZulu. Obona ngamalungelo oluntu kwezokhetho wakoBulawayo umnumzana Mthokozisi Ndebele uthi imizamo efana lale iyancomeka kodwa bekufanele kwenziwe kulesikhathi ukuze uZulu wonke athole ulwazi njalo kusenziwa nguhulumende.
Mina ngibona ngani ukuintroducer kwe-mobile application kuzasincedisa kakhulu ukuze sifinyelele osowethu ikakhulu abantu abatsha abayibo abakhanya bethakazelela ulwazi olusha esingathi ngama-information technologies. Sizanelisa ukubana sithole information mayelana ngama-centers okuregister ukuvota.
Ikhomishini ebona ngezokhetho elizweni eZimbabwe Electoral Commission isiveze indawo zokubhalisa ukuvota eze-BVR elizweni lonke jikelele. I-BVR iqale ukwenziwa ekuqaleni kukaMpandula kodwa izekhi simemethekisa uhlelo lolu ukwenzela ukufinyelela abantu abaningi. Indawo lezi zizabe zivuliwe langempela viki ukuze uZulu wonke athole ithuba lokubhalisa. Ibizo lomuntu osebhalisa lizaphuma endaweni eyodwa yokuvotela. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku.
Inhlanganiso ezilwela ilungelo labaphila legciwane le-HIV sezisole amazwi kaMphathintambo wezemfundo yaphezulu uMnumzana Jonathan Moyo owethule ebulenjini beTwitter esithi abanatha amaphilisi okwenqabela igciwane le-HIV balako ukuhlanza behude. Iningi lithethe imbiko le ngendlela yokuthi uMoyo ubethuka umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa ngoba nguye osanda kula wahlanza njalo wahuda emhlanganweni weGwanda ngenyanga edluleyo. Olwela ilungelo labalegcikwane le-HIV unkosazana Martha Tholana uthi lanxa uMoyo esaziwa njengomuntu olenkulumo elensiba zenungu amazwi kaMoyo la amethusile. Abanye abafana lomela iNorton edalela eParliament uMnumzana Themba Mliswa baphendule uMoyo ngamazwi aqatha besithi utshengise ukungabi lonembeza. Sixoxe lolwela ilungelo likaZulu uMnumzana Bekezela Madumafuzwayo othi amazwi kaMoyo atshengisa ukungahloniphi.
Ungayivala kuhle i-tweet yakhe esayidini yakhe ibispecific entweni ayikhulumayo ngomuntu akhuluma ngaye. Ukuthi hayi bantu uthi yena wafakelwa kodwa ngimaybe yena le history yaziyo ngaye angithi kodwa lokhu liyakubona yena ukuthi nxa umuntu evele ekuma ARVs alokwenza ama side effects okuthi umuntu ahlanze oyisisu singijimisa esayidini lakhe ngobe kubeka ngaleyo ndlela. But kodwa mase sikukhangela from iside yamalungelo nje kumbe ukuziphatha ebantwini kusuka kusinika ipicture yokuthi ungathi uyeyisa abantu abaphila lomkhuhlane wona lo yabo and ngomthetho weNational AIDS Council owestigma awuhambi awuhlali kahle ukuthi umuntu onja okuposition yakhe ezwakale esekhuluma ngendlela enjalo against abantu abaphila ngamaphilisi egciwane.
Singeke sathi ubezibhalela nje engakhulumi ibizo lomunye umuntu esitsho nje ukuthi amaphilisi la alakho kwenza lokho.
Iye uhlakaniphile siyamazi uMoyo uhlakaniphile kakhulu Professor and kafakanga ibizo ngabomu ukuthi esayidini lakhe uyamkhulula ukuthi hawu kanti mina ngithe ubani njengoba ngithile ekuqaseni ukuthi hayi kuyaziwa ukuthi la maphilisi alokuba nama-side effects anjalo. So uyakwazi ukuzikhulula sibe kathi hayi mina ngizange ngitsho umuntu. So lo osekumhlupha kumhluphani kanti okusesakeni yikho okuzizwelayo ingxenyeni osekumenza aresponde kusho ukuthi uyazi ukuthi ukhulunywa ngaye.
Alo-ke uMnumzana Bekezela Madumafuzwayo olwela ilungelo likaZulu ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGwanda.
UZulu uthi akula bubelo abukhangeleleyo empilweni yakhe lanxa uMongameli Mugabe engaze exotshe amanye amalunga edale lakhe labaphathintambo ele cabinet. UMugabe uveze ngomgqibelo ukuthi uzahlela kakutsha i-cabinet yakhe ngoba kulabanye abaphathintambo abangaqhubi kuhle umsebenzi. Uthe lokhu uzakwenza kuyona le iviki. Kodwa iningi lithi uMugabe kumele laye ehle esihlalweni ngoba esehlulekile ukubusa kakuhle kanti njalo seluphele. Ingcwethi zithi abaphathintambo abalakho ukulahlekelwa imisebenzi yilabo abakucele eliloyisa ukuthi uMnumzana Emmerson Mnangagwa athathe isikhundla sikamongameli Mugabe elethimu lakosti. Zithi njalo abakucele elilwisana lelikamnangagwa ele-G40 balakho ukuphakanyiswa bafake esikhundleni eziphezulu okugoqela unkosikazi Grace Mugabe. Sixoxe lenye yalezingcwethi uMnumzana Dumisani Nkomo.
Mona zandi kungathimbeka kakhulu laba bakuhlangothi likamnangagwa ongabe ugoqela yena uMnangagwa ngokwakhe ongabe ugoqela uProvincial Affairs Minister Rural Affairs uAbenikho Ncube engxanyelo lomushoe lodogora. Mona zandi bona laba engxanye bengahamba ngoba bengatshintshi bebangadimoto kusukela kumnangagwa ngokwakhe kusiya ku Abenikho Ncube, kusiya ku Christine Mishawe Nqanyelo, Nqanyelo Dokora, but uDokora Nqanyelo exhotsholwa nje incompetent.
Ubaba uJonathan Moyo bakhona abathi engxenye ulakho ukubiselwa ku-information. Ubona kusenzeka yini lokho?
Yeah, ikhonside engxenye ungakhipha uMishawe. Umoya ngihamba kwi-information umbe pronyot enike inye ephezulu inye phezulu.
Khona ukutshintshatshintshwa kwe-cabinet okukhangelelweyo lokhu ubona kuqeda na ukudlephana esikubonayo phakathi kwe-Lacoste le-G40?
Akusezo kuqede ukudlephana nje kuzenza kungakhanyi kuyesobala kodwa kuyaba wese. Ngoba laba abakhitshiwe bazazonda kakhulu. Kodwa manezani umongameli nomkakhe babefisa ukutshengisela amandla abalawo ukuthi yinto esilamandla. Xa ukhumbula ukuthi umjiro wakuthiwa njani kwakungenamntu owayecabangela ukuthi umjiro engakhitshwa. So kwezombusazwe mezomba abangazwe bathi anything is possible. Lonangagwala yagcine engasova isipresident kumbe bemthathele ukuba ngu-justice minister enxebeni yokuthina masa or something. Kodwa mbona sibili kungenzakala ukuthi either bemthathele i-justice ministry kumbe bemthathele i-vice president ngokwayo kungenzakala lokho.
Bengamsusa uMnangagwa akusoze kube yikho na ukudabuka kwebandla lezanu PF phakathi.
Kwabe ukudabuka kwezanu PF kodwa ngikhumbula ukuthi sasisho njalo ngesikhathi sikaMjuru.
Alubana exotshiwe manyathelo bani angawathatha uMnangagwa nxa ekhona?
Hayi nxa bamnika enye isecurity engatshintsha nabesekere mayenxa. Ngenzakala ukuthi usekere mayi umbu amayi wenalo uGrace ebetronyothwe. Bonazani babangani bangapronyotwa inxa ebiselo ku-security ministry umbe bamgcine ngu-vice president kodwa ngesela justice ministry ngoba i-justice ministry yekhanda imithetho iqatheke kakhulu. Bonazani inxa ibangamthathela yona le oversight over i-justice yokhanda imithetho.
UMnumzana Dumisani Nkomo yingcwethi kwezombusazwe sixoxela ekobulawayo.
Ku-Live Talk lamhla sixoxa ngokufuna ukwenziwa ngumongameli Robert Mugabe othi ulakho ukuguqula idale lakhe labaphathi ntambo i-cabinet kanye lokukhangela uhlelo lokubhalisa ukuvota oluqalisa kusasa.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Kulabantu abalitshumi lambili abagalule emfuleni weNaf osemngceleni weMyanmar leBangladesh izolo ngemva kokugenquka komkhumbi obuthwele abantu abedlula ikhulu abakade bebalekela kweleBangladesh besuka kweleMyanmar ngemva kokuqhamuka kwempi yomdeni.
Abalwisana lohulumende wakwele DRC sebe besekelwa ngurhulumente wakwele Uganda babikwa behlasele inkamba yabebutho kwele DRC babulala ilunga leviyo lebutho lomanyano wamazwe omhlaba ele-United Nations kulimale amasotsha ambalwa. Lokhu kuphume embikweni oyethulwe libutho le-United Nations namuhla.
Ingcwethi kwezempilakahle zithi umkhuhlane wengqondo kungenye yemikhuhlane eqhubeka ibandlululwa eZimbabwe kusukela ezabelweni la kuzo zonke inhlangothi kubangelwa ukusilela kolwazi kanye lenkolo uZulu azilandelayo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kubikwa kungokunye kokuphazamisa inhlelo zokulwisana lokusabalala kwemikhuhlane engathelelanwayo efana lokwengqondo. Ngenxa yalolu bandlululo, iningi liphetha lisehluleka ukuyadinga usizo ezibhedlela lapho sebegula, ikanti kuludubo olunganakekelwa nxa luthe lwaziwa isikhathi sesekhona. Umsekeli womqondisi obona ngokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni yabodokotela abangela mingcele eMedicine Sans Frontières MSF umnumzana Emerson Gono uthi kungalesi sizathu bakubona kumqoka ukusebenzelana lozulu kwezokulondolozwa kwabalemikhuhlane yengqondo. Lokhu uthi bekwenza phansi kohlelo lwe-Community Mental Health Model of Care kumaklinika alishumi nantathu.
People lack understanding.
Uzulu ulokhu engaluzisisi lolu dubo lwemikhuhlane yengqondo. Ziningi incazelo abalazo njalo le nkolo abalazo. Ngenxa yalezi nkolo kanye nokubandlululwa kwabatholakala bele mikhuhlane yengqondo, besihlangana lenkinga zokuba bephuza ukuzadinga usizo ezibhedlela usukhulile umkhuhlane. Lapho sebephumile ezibhedlela ngoba sebengcono basuke benganathi imithi yabo ngendlela kubangelwa yilokho kubandlululwa walo mkhuhlane.
Unkosikazi Sandra Ndiweni ngomunye wabongikazi abafundela umsebenzi kwezokwelatshwa kwemikhuhlane yengqondo esebenzela kobulawayo.
Inkinga ikuthi nje thina abantu abamnyama sisuka sibe lendlela yokucabanga ethiyona umuntu ma egula mkhuhlane yengqondo kuyabe kwiindaba zakhe. Abantu bakuthatha njengokuthi mhlawumbe kukhona icala lenzayo kumbe usendo lakhe, kukhona umuntu okumnye wenza enye into eyenza ukuthi kube lo muntu osuka amsebenzini wesintu. Singabantu abamnyama asila ukukholwa ngezifundo lezi ezaphezulu ezikhuluma ngokuthi umkhuhlane wengqondo uqalisa njani, kwenzakala njani.
Uncome indlela esisungulwe ngabe-MSF yokusebenzelana labalemikhuhlane yengqondo bekuzabelo zabo athi ngenye imizamo ezophathisa ukulwehlisa ubandlululo.
Uhlelo lolu hlelo oluhle kakhulu, ngiyalamukela ngezandla zombili ngoba lokhu kuzayenza kube lula ukuthi sisebenze ngomphakathi.
Unkosikazi Thokozile Ngwenya ngumatron esibhedlela seNgutsheni Hospital kobulawayo ulandisa ngengozi yobandlululo.
Emsebenzini lasemakhaya lapha bavela khona abantu kabawamukeli umkhuhlane wengqondo njengeminye imikhuhlane yonke, babone nganinto eyangisayo. Abanye beze okokuthi umuntu lomkhuhlane wengqondo uyavalelwa athona ekhiyelwe endlini angaphumi phandle, omakhelwana babengakwazi ukuthi lapha endlini kulo muntu ogula umkhuhlane wengqondo.
Luqhubeka lukhula lolu dubo lokubandlululwa kwabatholakala belemikhuhlane yengqondo elizweni, kubika unkosikazi Ngwenya.
Ole BP kumbole thukela uyakhuluma nje public ukuthi sathi amaphilisi ame-BP sathi amaphilisi ame-thukela but umkhuhlane wengqondo kungani kuyinto eyangisayo ekhuthekileyo akuyeka ukuthi bhadla phakathi kwabantu. Nxa kungama-social problem baxoxisane phansi endlini egrassroots level bancedisane.
Abogatsha lwezempilakahle bathi bakhathazekile ngalolu bandlululo kwabalemikhuhlane yengqondo elizweni. Umsekeli womqondisi ohlangothi olubona ngezempilakahle yengqondo lokusetshenziswa ngendlela engayisiyo kokudakayo unkosikazi Shelly Dorcas Sithole laye ulandisa ngalolu bandlululo.
Kulo bandlululo kubantu ababulawa umkhuhlane wengqondo okudlula abantu ababulawa ngeminye imikhuhlane yomzimba. Angazi ukuthi abantu indaba befuna ukwehlukanisa imikhuhlane wengqondo yomkhuhlane womzimba. Ingqondo isemzimbeni wani omuntu but ubona bezama ukwehlukanisa umkhuhlane wengqondo lomkhuhlane umuntu angabulawa yi-BP.
Unkosikazi Thole uveza ukuba okungaziwa nguZulu ukuba kulobudlelwano phakathi komkhuhlane wengqondo leminye okubalisa isimo sokuba umuntu legciwane.
Ubudlelwano obukhona lomkhuhlane we-HIV AIDS lomkhuhlane wengqondo yikuthi wena unje ngingakutshela namhla ukuthi ubanjiwe ukuthi u-HIV positive. Kanengi almost 90% uyadana. Ebudaneni khonokho kuya ngawe ukuthi umzimba wakho udana kwakhona ekuthatha njani.
Ngenxa yedubo lobandlululo kwabalemikhuhlane yengqondo olutholakala lasemisebenzini, bayakhuthazwa abamankampani ukuba basungule inhlelo zokubanakekela. Lesi sicelo sihambelana lokuthiwo yindikimba yalonyaka yosuku lapho kunanzwa khona ezempilakahle yengqondo olwe-World Mental Health Day, yona ethi Mental Health in the Workplace. Abezempilakahle babika ukuba oyedwa phakathi kwabantu abane, 1 in 4 eZimbabwe, batholakala behlaselwa yimikhuhlane yengqondo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
abaphathi ntambo ababona ngezemali emazweni abalisa ele Angola, ele Botswana, Burundi, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Rwanda, Swaziland, Tanzania, Uganda, Zambia le Zimbabwe basemhlanganweni welanga elilodwa esigodlweni seMelika iWashington DC. Lapho abahlaziya khona indlela ezintsha zokuthuthukisa ezenotho. Umhlangano lo uqoqwe ngabenhlanganiso yeMFM eZimbabwe limelwe ngumnumzana Patrick Chinamasa, umphathi ntambo wezemali. Njalo umhlangano lo ungema ngabo ngosibalukhulu bamabhanga amazwe womhlaba. Sixoxe lo programs manager wenhlanganiso yeMFM uSipho Makamba.
Lapha sibuye emhlanganweni ngisebenzele i-organization okuthiwa yi-MEFM. Umsebenzi wethu ukunceda ukusukumisa i-knowledge engathi lama-skills ebantwini ukuthi babekwazi ukwenza i-management yezenotho yelizwe. So kathesi sibuye lapha sile board meeting njalo besile forum ebesiyenza lapha besishare i-knowledge nje with abantu from all over Africa about infrastructure financing.
Yeah, nxa sikhuluma nge-infrastructure financing kwini khonokho?
Sikhuluma ngokufinansa izinto ezinkulu ezinjenge-power, amagetsi, ukwakhiwa kwama-bridge, ukwakhiwa kwemigwaqo and ama-project amakhulu and usually athatha isikhathi eside ukwenza. Big amount njengokuthi nje nxa singenza umzekeliso ngezinto zasekhaya, big projects like Kariba Dam or projects like building a road maybe from let's say esuke Plum to ziyengena ngaphi eMtare or Harare or any other way, and then power generation, not just the solar which is enough for household, isenziwa ilayitha ngama-gates a-generated from kwabulawayo khonapho isidede ukuthi avele ngaphi e-Kariba and all those stuff.
Ye, nxa sikhangela-ke kulabantu abaningi kanganani abavela eZimbabwe emhlanganweni lo?
Bebekhona abavela e-Ministry of Finance, abavela kwe-economic planning, labavela ku-Central Bank.
USipho Makamba ngu-programs manager wenhlanganiso ye-MEFM.
Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu elebulawayo City uMandla Mpofu uthi isifiso sakhe ngesokuba bafinyelele ukuyadlala kufinal ngemva kokuphumelela kwabo esigabeni sequarter final ngempelaviki edluleyo. Okunenga sikuzweni kuJoseph Njanji.
Iqembu lebulawayo City lifinyelele ukuyadlala kusigaba sesemifinal yenkezo yeChibuku ngemva kokunqoba iLeyada Stars nge-1-0 emdlalweni oqhutshelwe enkundleni eBaba Fields ngesonto. Lo babenqobile abafana bebulawayo City badonse kanzima ukuze bachaya beyada, kodwa umqeqeshi weqembu lebulawayo City uMandla Mpofu uthi indlela abadlale ngayo ngokuzimisela imupha ithemba elokuba bengafinyelela kufinali yalo mncintiswano.
Ngibona ngani namhla beyababiza ukuthi i-fighting spirit namhla yiye ewine igame le because abafana I think banibile kakhulu. Lapho sesikhona akusela ngenye indlela sesikhangelela ukuthi singaphusha sesiyefika abayithi final, and then kuzabonakala ukuthi kuzaphethani khona kahle.
Amanye amaqembu lawo aphumelele kumidlalo yequarter final edlalwe ngempela viki edlileyo ngagoqela ele Harare City lona elinqobe le Black Rhinos nge-1-0 ngomgqibelo, kanye lele Haumine lona elitshaye le Chapungu nge-2-1. Iqembu lesine elizaphatheka kusigaba sesemifinali kumncintiswano wenkezo yeChibuku lizakwazakala ngemva kokuba inhlanganiso yePremier Soccer League isithethe isinqumo ngomdlalo ongasafikanga emaphethelweni obuphakathi kweqembu leJapani Mine kanye leqembu leCapes United. Lo mdlalo umiswe ngemva kokuba sekulobudlwangudlwangu abalandeli beqembu leCapes United sebephosela izikhali enkundleni becunulwe ukuba umsekeli kaNompembe uThomas Kusosa ethe umgadli weqembu leMakepekepe uJohn Juwawu uhlohle okungekho emthethweni. Ngaleso sikhathi iqembu leJapani Mine belikhokhela nge-1-0 kule mizuzu engama-20 umdlalo ungene kuhlandla lesibili. Lokhu ngokwesibili ukuba umdlalo ungafiki emaphethelweni kuhle kumncintiswano walo nyaka, njengoba kuhlandla lakuqala iqembu leChicken Indica lale ukudlala ngemva kokuba iqembu leYada seliphiwe umbikwa umdlalo usuvele ususiyafika komlindi uyagcina. Inhlanganiso ye-PSL idlilisele iqembu leYada phambili yajezisa eleChicken Inn lona elihlawuliswe $2,000 zamadola, ikanti njalo ngomnyaka ozayo alisoze liphatheke kulo mncintiswano. Ngiyimele iStudio 7 kobulawayo nginguJoseph Njanji.
ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili.
Izakhamizi zakoBulawayo ziveza ukuba lokhe zingelalwazi lohlelo lokubhalisela ukuthola ilungelo lokuvota.
Inhlanganiso ezilwela ilungelo labaphila legciwane le-HIV sezisole umnumzana Jonathan Moyo ngamazwi ayethule enkundleni ye-Twitter.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande, lilale.
Lo ntungamile inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.